Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 10, 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya ya Hope Chingono isaiswa parimand nokuda kwekuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburitsa mhosva. Asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburitsa mhosva, saka chikumbiro chedu chadi charaswa.
Nyaya yemutori wenhau Hope Chingono inoenderera mberi mumatare edzimhosva.
Ama budget consultation ari kuitwa nekanzo ari kutirwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne 800%. Iye zvino munhu ari kukonewa bhiru rake remvura. Munhu yeye anozevana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura.
Vagari vekumasvingo voramba kutambira budget rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvimhinga mupinyi zviri muurongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, uye vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemumwe chete, kana kuti 8561, uye vapora vave zviuru zvisere nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 8023, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana maviri nemakumi masere nevana. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira kana kudzika nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana mutsvakiridzo dzanhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu nerimwe, kana kuti 51 million, uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe, kana kuti vadarika 1,271,000. Dare ramajistrate nhasi rarasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iraswe, richiti pane umbowo hunoratidza kuti Chingono ane mhosva yakapara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate amai Marehwa naZvogofa vatura mutongo wekuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa, saka nokudaro anofanira kuti atongwe nenyaya iyi. Amai Gofa vati nekuti Chingono haana kuramba zvaanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter, achiziva kuti mutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomiswa basa muzvare Henrietta Rushwaya vachazenge vachimiswa pamberi pematare zvichitevera kusungwa kwavakaita zvakaitwa vachipomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo zviri pachena kuti chingono ane chekuita nemhosva yaari kupomerwa. Amai Gofa vati zvokuti chingono ane mhosva kana kuti haana inyaya dzichataurwa pakutongwa kwenyaya iyi. Rimwe remagweta achingono vaGift Mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya Hopo Chingono isaiswa parimandi nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburitsa mhosva. Asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburitsa mhosva, saka chikumbiro chedu chadini charaswa. Saka taenda mberi tichiti taakuda kuaplaira bail.
Mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi, muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vabva vazivisa dare kuti vari kupikisa chikumbiro chekuti Chingono apihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vakabva vashevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaNaison Chirape kuti vape zvikonzero zvokupikisa chikumbiro ichi. VaChirape vati Chingono ane imwe nyaya isati yapera mumatare, nokudaro akaburitswa mujeri anogona kuramba achipara mhosva pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Rimwe remagweta aChingono amai Beatrice Mutetwa vabvunza kuti hachisi chokwadi here chakataurwa naChingono kuti hurumende haina kupikisa kuti muzvare Rushwaya vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pavakatanga kuunzwa kudare. VaChirape vatenda kuti ichi ichokwadi chezvakaitika, asi vazoramba kuti Chingono ari kunyemwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunyange akataura chokwadi chezvakazoitika, vachiti zvakaitwa naChingono zvinovhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. VaMutsokoti vabva vakumbira kuti nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vachiti havana chokufambisa zvaita kuti amai Mutetwa vapikise, vachidai dzisiri nyaya dzeuori, vachuchisi vangadai vane motokari zvaita kuti pave nekupopotedzana pakati paamai Mutetwa nevachuchisi. Amai Gofa vati nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vakashevedza vachuchisi nemagweta aChingono kuhofisi kwavo kuti vagadzirise nyaya yekupopotedzana kwanga koita magweta mudare. Pane imwe nyaya yanga iri mudare, mutongi ari kunzwa nyaya yakatanga kusungirwa Chingono yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire vangoni nduna varamba kuzvibvisa panyaya iyi zvichitevera chikumbiro chaChingono uyo aiti vanduna vane divi ravakarerekera panyaya iyi. Vanduna vati Chingono ane nyaya yakafanana neiyoyi yaakakwidza kudare repamusoro, saka vati vachaenderera mberi vachinzwa nyaya iyi. VaMutisi vatenda zvakare kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Chikumbiro chedu charaswa zvakare nokuda kwokuti zviri kunzi tine chimwe chikumbiro chatakaisa High Court. Mune chikumbiro ichocho zvataikumbira kuHigh Court zvakafanana nezvatiri kukumbira kuno, saka nokuda kwaizvozvo charaswa chinzi timirire chikumbiro chedu chiri kuHigh Court.
Vanduna vati kutongwa kwenyaya yaChingono kuchatanga musi wa7 zvita kusvikira musi wa9 zvita. Chingono ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuramba kutambira bhajeti regore rinouya rakaparurwa nekanzuro yavo ichiti inoda kukwidza mari yemitero nezvikamu zvinosvika mazana masere kubva muzana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuro yeMasvingo yapeta nhasi misangano yekunzwa pfungwa dzevagari pamusoro pebhajeti regore rinouya iro rikuda kukwidzwa kusvika pamadhora anodarika mamiriyoni mazana manomwe emakumi emadhora nematatu kana kuti 723 million RTGS. Asi mumwe mugari mumusha wemucheke amaisungana zvarebwanashe vati zvikamu zvakakwidzwa nazvo mitero yemvura nekutakura marara nezvimwewo zvakawandisa nekudare veruzhinji havakwanisi kubhadhara mari idzi.
Ama budget consultation ari kuitwa necouncil ari kuti rwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne800%. Iye zvino munhu ari kukonewa bill rake remvura vakumukwidzira ne800% kureva kuti vanonga vaita 5 times 8. Munhu yeye anozewana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura? Zvino hazvisi kukwira, mitengo haisi kukwira, saka ngavambotanga vatarisa izvozvo vasangotanga vangozamudzira zibhajeti ravo iroro tirikutoriramba. Kana seni hangu ina handitomboridi bhajeti proposal, ndiri kutokurudzira even vamwe kuti bhajeti iroro ngarishutiwe down, hariiti kanzo iri kuda kuti uraya ende tanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wekwamajange vaAlfred Gumbo vati vane zvikwedi zvemvura sezvo vari kutadza kubhadhara mari iyi gore rino nekukanganiswa kwakaitwa mabasa avo nedenda recovid-19 uye kuoma kwehupfumi hwenyika.
Haindino bato bato wa zukuru ne budget rekanzuru ya wari kutikadzira next year. Iso hatito ridi. Hatito ridi za chose nukuti maripa papa zaka kwiri hafzingai to the extent yekuti ne COVID hivikuwe hikai. Tijeta zukuri zaka wandiza to the extent yekuti vajapesira wate varam vrav za chutusha kukuzuwana. Tijangwe na ujiburani kuku hii budget ingawa zukiri wanda kutanga panyo wano. Iriripo ira wari kutu tipa irikai. Wari kutu uomisira zaka oma.
Kanzuru inoti, noda kukwiza mtuwele nezikamu izi nekuti, marie mnika ya kugara ichipera simba, nekudare baru kuitra kuti, basareva ine marino so kwana kuita mabaza avo, sekutenga mishonga ya kuchene samvura ino nyuwa muguta nezumezo akawanda. Vakapano bata chigaro chemunyoro wegutare Masvingo wa Edward Mkaratiru wabati, kanzuru isha kukwiza mtuwele ii muzidimbu kuita utuwa gare basa omerwa. Wa mkarati wawati kanzu ichatanga nezikamu makumi mashanu kupamu zana munandira gore nouya yozo kuidza nezikamu zana ni makumi mashanu kupamu zana panopera mwezi mitatu yoga yoga kushikira gore la pera
se Masvingo City Council tirikuti percentage yataka kuidza nayo kubva muna 2020 tichienda muna 2021 ye budget redu ingaite se yakati kure zvakanyanya. Itsananguro iripo ndeyekuti kana muchirangarira isu seMasvingo City Council mugore rino ra 2020 hatina kuita supplementary budget kunyangwe zvazvo mitengo yezvinhu zvakati wandei zvatinoshandisa paservice delivery yakaramba ichikwira nokudaro muchatarisa kana zvakaita seservice yakaita semvura kana mukatarisa ike zvino mari yatiri kuchaja pa cubic meter inaita about 32 cents. Saka zvazviri kureva ndezvekuti tiri kuita malosses in terms of service delivery. Saka naizvozvo patiri kukwidza apa tiri kuda kuti at least tikwanise kurecover mari dzatinoshandisa paservice delivery tatenda.
Vagari pari zvino vari kubhadhara mitero inosvika mazana mashanu emadhora pamwedzi imba yoga yoga. Asi munandira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS. Uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati mari iri mubhajeti iri yakawandisa zvekuti vagari vachapedzisira vaita zvikwereti zvikuru vozotadza kuzvibhadhara nekudare zviri nani kuti kanzuro idzikise zvikamu izvi.
Isu semura taitendererawo mumusangano webudget waitwa nekanzuru vagari vazhinji vakagununguna musoro pekukwidzwa kwemaredzi kunoda kuitwa nekanzuru mari yacho yakawandisa vagari havaikwanisi tinotarisira kuti kanzuru inofanira kunge ine maprojects ayo ainenge ichiita inounza mari kwaari kwete kungotarisira mari kubva kunesu vagari
muzvare magurupira vati sangano ravo ranga richipinda misangano yose yaitwa yekutora pfungwa dzevanhu nekudaro kanzuro inofanira kukochesa zvakabva muvanhu yodzikisa zvikamu izvi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mitero yavo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kutambidzanwa kwemasimba muAmerica hakuzi kufamba zvakanaka sezvinotarisirwa nguva dzose. Zvitevera danho rakatorwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump rekupikisa zvakabuda musarudzo yemamwe matunhu. Kupikisa uku kwaita kuti chikwata chivachangobva mukusarudzwa semutungamiri mutsva anofanira kutora matomo zviri pamutemo munandira vaJoe Biden chitadze kuita basa racho nemazvo rekutanga kuronga hurumende ichange iriko gore rinouya. Bazi reGeneral Services Administration kana kuti GSA iro rinoona nezvekutambidzanwa kwemabasa rinonzi harisati rapa chikwata chavaBiden svumbunuro dzekuti chitange kushanda zviri pamutemo sezvinodiwa nemutemo wePresidential Transition Act of 1963. GSA iri kuti haisati yasumwa zviri pamutemo kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Izvi zviri kupa kuti bazi iri risavhure mukana wekuti chikwata chavaBiden chekutambidzana masimba chiwane mari inosvika mamiriyoni gumi emadhora. VaBiden vanofanirwa kudoma vashandi muhurumende vanosvika zviuru zvina vanofanirwawo kuongororwa kuti vanokodzera here kunge vachitungamira hurumende muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana. Asi izvi zvinoda mari, mahofisi pamwe nezvikwanisiro zvisati zvapiwa chikwata chavaBiden. chikwata cheElectoral College chiri kusangana musi wa14 zvita kuti chitambire zviri pamutemo akakunda musarudzo iyi. Asi izvi zvinogona kundonotswa nenyaya dziri mumatare dzakaiswa navaTrump vachipikisa kukundwa kwavo. Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Zenenga vanoti kunetsana kwakadai kwakaitikawo muna 2000 apo miriri weDemocratic Party vaAl Gore vakapikisa zvakabuda musarudzo yemuFlorida. Dare repamusorosoro reSupreme Court rakazopindira richiti vaGeorge W. Bush veRepublican Party ndivo vakanga vakunda musarudzo iyi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
VaChoto izvi zvinoreva kuti vaBiden havachina nguva yakakwana yekuti vagadzirire kutanga basa. Kuti munhu akunda musarudzo agadzwe pachigaro chekutonga panodiwa nguva yakareba chaizve kudzidzisa vatongi vatsva vaachauya navo kuti nyika inotongwa sei uye kushandira vanhu zvinorevei. Panodiwa zvezvakare nguva yekuti vashandi vese ivava vari kuuya nemutungamiri mutsva iwoyu vaongororwe kuti vakachena here, havana zvipande here kana zvikiribidi zvavakamboita kumashure kumuupenyu hwavo zvinoita kuti vasave vakakodzera kutora basa rekutungamirira mapazi enyika akakosha nekushandira vanhu. Ndiko kusaka nyika ino yakaga mutemo wokuti mwedzi mitanhatu sarudzo isati yatanga vose vari kufukidza vanonzi vatange kupiwa rutsigiro nerubatsiro pamwe nezvidzidzo zvekuti vange vakagadzirira kutonga musi wokutanga chaivo vachingoti fee kupinda muhofisi. Izvi zvinoda mari, mahofisi zvekufambisa nemidziyo mitsva yebasa.
Tiri kuona kuti hofisi yeGeneral Service Administration kana kuti GSA iri kuramba yakatsika madziro ichiti haisi kuzopa chikwata chavaBiden svumbunuro kana kuti makii kuitira kuti chitange basa racho chichishandisa mahofisi ehurumende. Hofisi ichiti haisati yaudzwa zviri pamutemo akakunda musarudzo. Munozviona sei?
Rubatsiro, mubatsira pamwe zvese neruzivo kana umhizha iye yatinoti professionalism weari kubuda muhofisi yeutongi zvinhu zvakakosha pakubatsira mutungamiri mutsva kuti apinde panyanga.
Veruzhinji kubva kumadhemocrats pamwe nemarepublican party vari kukurudzira hofisi yaGSA kuti ipe chikwata chavaBiden mukana wokuita basa racho zviri pamutemo. Hofisi iyi inosungirwa here nemitemo yenyika kuita zviri kutarisirwa neveruzhinji ava? Takatarisa mutemo wePresidential Transition Act of 1963.
Ichokwadi ichocho, mutemo iwoyu wamataura uyu unotsinidzirwa zvakare nemumwe wavanoti ivo the Pre-Election Presidential Transition Act of 2010 wakaita kuti kuumbwe kanzuro yezvekutambidzana masimba inonzi iyo Transition Coordinating Council. Mitemo yese iyoyi yakagadzirwa nekuda kwokuti kugadzirira kupinda muhofisi hombe iyoyi sezvandambotaura zviye hofisi hombe yenyika yeAmerica iyoyi inorema. Kupinda muhofisi iyoyi basa hombe chose rinotoda mwedzi yakati kuti ingasvike mwedzi mitanhatu kana misere zvichireva kuti 6 to 8 months kana kuti chifo chehafu yegore rose kuti rizonzi rapera basa iroti.
Tiri kunzwa kuti bazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro rine masimba ekupa mapazi ehurumende mari dzekushandisa kuti harisi kuzoshanda navaBiden kudzamara GSA yatambira zviri pamutemo kukunda kwavaBiden. Izvi zvinorevei kuurongwa hwavaBiden hwekusanovaka hurumende yavachashanda nayo mushure mekutoreswa mhiko?
Izvi zvinoreva kuti nguva chaiyo yekuumba kana kuvaka hurumende inongopinda muhofisi ichibata ndima musi wakare iwoyu hapachisina.
Zvakadai izvi zvati zvamboitika here munhoroondo yeAmerica kuona bazi reGSA richiramba kutambidza svumbunuro pamwe nekupamukana kumutungamiri achangobva mukusarudzwa?
Zvakamboitika 20 emakore adarika kumugore ra2000 apo Al Gore vaGeorge Bush vakaita mangange kusinyanya kumaelections ekustate yeFlorida zvikazopera kudare guru reSupreme Court iro rakatonga kuti vaBush vahwina.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Zenenga vachitaura vari muArizona makare naRay Choto weStudio 7. Jasika nguwe kutiki mbonzwa, zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi veIndia zviri kuita mabasa azvo zviri kumba nepamusana pedambudziko reutachiwana hwecoronavirus zvinonzi zviri kusiya maguta makuru zvichienda munzvimbo dzisina vanhu vakawanda kusanganisirawo makomo nenzvimbo dzekutandarira kumahombekombe kwemagungwa. Izvi zvinonzi zviri kupawo madhorobha madiki mukana wekukura munyaya dzezveupfumi sezvo vanhu vakawanda vari kubuda mumaguta makuru. Russia inoti yakwanisa kumisa uhondo pakati peArmenia neAzerbaijan idzo dzanga dzichirwisana nenyaya yenzvimbo inonzi Nagorno-Karabakh. Danho raitwa nhasi neRussia rekumisa kurwisana kwemasvondo matatu uku rabatsira kudzivirira kupindira kweTurkey neRussia yacho mugakava iri izvo zvaizoona mativi maviri aya achirwisana. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika yeAmerica ine zvibvumirano zvitatu panyaya yekusimudzira upfumi munyika dzichiri kubudirira. Chibvumirano chekutanga chinonzi United States Generalized System of Preferences kana kuti GSP program. Chechipiri chinonzi African Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Chekupedzisira chinonzi The Caribbean Basin Initiative. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekutemera Zimbabwe zvirango panyaya yekutengeserana neAmerica richaomesera nyika nekuti
zvava kureva kuti taakuzonopinda mumaAmerican markets tichibhadhara juti. Zvoreva kuti zvigadzirwa zvedu zvapinda zvichidhura zvakubhadhara juti muAmerica. Zvoreva kuti hazvichakwanisi kukombita nezvimwe zvigadzirwa zvinova zvibva kuAfrica. Zimbabwe ichapinda munjodzi yekushayiwa market yeAmerica.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti munyika maberekera ingwe kuvashandi.
Ihurumende ine utsinye pakuchengetedza kodzero remushandi. Taona vashandi vachisungwa, manesi zvakasungwa, vakakonana naemployer wavo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanotiwo nyaya yekushandisa vana iri kupa kuti Zimbabwe ipinde mumatambudziko.
Imwe challenge hombe yatatu kunyanya kuona yakaverifywa zvakare neLabour Force and Child Labour Survey ya 2019 ndenyaya yemachild labour. I think zviri kunyanya kukonzereswa nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kwakuchiita kuti vanhu vakawanda vange vachirarama vari absolute poverty or more extreme poverty. But as we senyika kana tichida kuita grow sustainably, nyaya dzema child labor rights tinofanira kunge tichigadziriswa kuti vanhu tibvise vana mumabasa muminda tichivaendesa kuzvikoro.
Zimbabwe, Burundi, DRC, Mauritania, Somalia neSouth Sudan hadzisi muchibvumirano cheAGOA, asi Zimbabwe iri muchibvumirano cheGSP kubva muna 1980 payakawana kuzvitonga kuzere, zvichireva kuti inobvumidzwa kutengesa zvimwe zvigadzirwa kuAmerica pasina kubhadhara mutero. VaChitambara vanoti kunyange hazvo vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango neAmerica, zvirango izvi zvanga zvisiri kukanganisa kutengeserana kwenyika mbiri idzi.
Kudyidzana kwedu neAmerica takatarisa zvekutengesa nekutengeserana hakuna kuafektwa nemasanctions aripo. Saka ende makaona vamwe makore tanga tichitomboita a positive trade balance position kana tichienzanisa nenyika yeAmerica.
Ko panyaya yekutyora kodzero dzevashandi, vamugano vati America yave kungoomeserawo Zimbabwe nekuti igaro ziva kuti
Zimbabwe ine matambudziko epfumi hwenyika. Hazvina policy yehurumende yabva yaiswa kuti yakukanganisa marights evashandi. Ndinofunga kuti America yakungowanza hasha neshungu.
Asi vamoyo vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso nemaitiro ayo.
Nyika dzese dzine mitemo yayo. Haisisu isu tinodecida ke kuti America inofanira kubehave sei panyaya dzekodzero revashandi.
Gore rapera, Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana nemanomwe kana kuti 47 million United States dollars kuAmerica. Iyo ikatenga zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million.
Zvinhu zvakatengwa kuZimbabwe neAmerica zvinosanganisira
simbi, fodya, sugar, tea, maruwa nezvimwe. Kubva kuAmerica, Zimbabwe yakatenga mishina yekurimisa, motokari, ndege, potereza, peu nemafuta ekubikisa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Hi Marvelous, indonzi chido, ndobva kudombosha pashowground. Kudhuze nekumaraini kwana Jinimbe, kwana Genius. Isusu Genius taingwa musi yose. Yose kuziya kunongoitwa vanhu pasocial media ari munhu anofara uye ari munhu anoda zvekufara nekumadoro achiita mashampagne, mashampopo ake. But isusu kwedu kudombosha waku, Genius aita aka ya pashukran pa growth point aipinda mabhavu achivharisa mado obva akufunza kuti doro rawina rondere mari, madrinks awina rondere mari, mawhisky ari mushofa awina rondere mari, obva kumpa price. Genius aisiya abhadhara doro iroro, and aisabhadhara zvindi kubhadhara shamwari dzangu, ndikubhadhara hama dzangu. Aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machindi kuda doro, whether unomuziya, whether haumuziye, whether Genius wacho anoziya munhuye, aingoti munhu ese ari kuda doro ngaamwe doro.
Imi vemunharaunda imomo memudomboshava mucharangarira sei vaGenius Kadungure?
This Christmas hamunoti zvinenge zvakamira sei, because isu taitogoza kuti every year muswa 24 December Genius anyazotengera munhu ese madrinks. And anga ari munhu yaekusiyi atingati aita zvekufaira kana kuti anga aita zvekushamisira, asi taitongoza kuti munhu anozvifarira, and anga ari munhu angani yatinoti charisma, who is very charismatic. Saka hamen tirikungonzwawo kuti tarasikirwa, tiri kutonyatsofila the gap yekuti pane munhu aenda.
Mavelas, makadiko akuda nemufundisi mwoyo kusouth Africa. Aiwa, tiri kuona sau dzokuamerica dzakanaka, chiudziswe nenzira yakanaka, nzira yakakosha. Tiri kuzoona zvinhu zvinokudzwa izvozvo. Seni pachokwadi, ndandiri munhu aifarira vatrump kuti vahwine, asi ndiri kuona vajoe biden vari kulida dudzira vako ndo vashadii vachahwina. Asi zvisinei zvazvo, semumwe munhu ani waanosapota, indosapota angu watrump emurepublican party. Zvisinei zvazvo, tinongoisa mbiri kuna Mwari, kuna achagona kutonga muamerica, atonge nenzira yakanaka, atonge nenzira yadiwa nevanhu, nokuti zvinhu zvido zvevanhu kunyaya. Saka tinongotenda zvitwa muamerica, uye futi nenyika yedu yeZimbabwe tichoda yakadzidzwa zvakawanda zvinoitwa mukati meamerica, mabhotira vanoita zvinhu nenzira yakanaka. Tiri kuno kumba amai vanosapota vademokrati vabiden, amai vanosapota vademokrati vabiden ndosapota vatrump. Saka pakaoma kumba, pakaoma sinoti nerudo rwaMwari zvinoitika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa cheLive Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kilohertz.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nekusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. nyaya yemutoriwe nawo Hopo Chingono inoenderera mberi mumatare edzimosva. Vagari vekumasvingo voramba kutambira bhajeti rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 yotarisa zvimhinga mupenyu zviri muurongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.